Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington, D.C. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington, D.C.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 17, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sarudzo dzemapuraimari dzebato rezanu PF idzo dzanga dzichifanirwa kuitwa mangwana dzambomiswa sezvo pachine mamwe matano anonzi asati apera kuitwa, uyewo dare repolitibhiro yebato iri richaita musangano nemuvhuro kuti ritambire mazita evanhu vachakwikwidza. Zeki yowedzera mazuva mashano pamazuva echirongwa chekunyoresa kuvhota, apo komisheni iyi iri kunzi iri kukundikana kuita basa nezvikonzero zvakasiyana-siyana. Vanhu 22 vanonzi vakabatwa nekorera nezuro munyika yose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato rezanu PF musarudzo dzegore rino kana kuti maprimary elections idzo dzanga dzichifanirwa kuitwa mangwana dzambomiswa sezvo pachinzi pachine mamwe matano asati apera kuitwa, uyewo dare repolitibhiro yebato iri richaita musangano nemuvhuro kuti ritambire mazita evanhu vakabudirira kukwikwidza sarudzo idzi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Murongi wemisangano mubato iri vaMike Bima vaudza vatori venhau kuti kwanda vakaratidza chiyo chekupinda zvekuti bato rakawandirwa nebasa, izvo zvakatadzisa kuti sarudzo dziendere mberi.
Vakauya vakawanda chaizvo. Mune dzimwe nguva uri kuona nzvimbo imwe chete ine vanhu 10 vese vari kuda kupinda, vamwe vanouya vanomwe, vamwe vatanhatu.
Vatiwo basa rekuongorora vanhu ava kuti havana mhosva dzavakapara here richiri kuenderera mberi.
Kune dzimwewo nunzva tunzva dzinenge dzaisawo maCV, dzimwe nguva isi tisingadzizivi, asi varipo vanoungwaru vanoruzivo rwokunosarudza vachiti ava havakodzeri kuti vamirire musangano wezanu pe.
Vabima vaendera mberi vachiti National Elections Directorate yebato iri kusangana nhasi kutambira zvakabva kumatunhu ese 10 pamwe nekutambira zvichemo. Vati komiti yavo ichapedza basa rayo mangwana kana kuti nesvondo, yotura zvisungo zvayo kupolitbro iyo ichaita musangano nemuvhuro ichizobuda neshoko rekupedzisira. Vabima vati politbro ichatambira mazita evanhu vachapinda musarudzo, uye zuva richaitwa sarudzo richaziviswa zvichitevera musangano wepolitbro uyu.
Kana politbro yasangana ndiyo inopa approval kana zvikubvumira kwokupedzisira kwokuti ningi ngaachinomirira musangano kuprovinsi yakati pane nzvimbo yakati. Kana zvanhu zvadaro tapedza basa iroro tinoitoudza vanhu kuti aiwa ndimi muchanomiririra.
Vakurudzira nhengo dzebato ravo kuti dzitsvage rutsigiro murunyararo vachiti vose vachaita zvemirishonga vacharambidzwa kupinda musarudzo idzi.
President vagara vachitaura kuti hatidi violence. Zvino kana tichiita violence ari makwikwi edu omumba, vanhu ivavo kana taakuzoita makwikwi yemageneral elections, vanhu ivavo vanokwanisa kuzotikonzeresa.
Vabima vatiwo zvinofadza chose kuti madzimai nevechidiki vakaratidza chido chakasimba chekupinda musarudzo idzi. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimirira vaJoel Mukusha vaudza Studio 7 kuti kuwanda kwevanhu vari kuda kumirira bato rezanu PF kunoratidza kuti mubato iri mune utongi hwejekerere.
Uye wakazarura vana vaya vanga vachibvisira vamwe mana magokora kuti kwada kundopinda, vamwe voti haupindi. Iye zvino nomutungamiri uripo vamunangabva vakati aiwa ndazvibvei izvezvo vanhu vanokodzera kukuti
asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachitungamira bato reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe vaudza Studio 7 kuti vanhu vazhinji vave kupinda musarudzo idzi hausi mucherechedzo wekusimba kwebato asi kuti vanhu vari kutsvaga mari
zvazvokutsvaga mari nokuda kwekuti kwaona zvakangoitika kuti kuna ana ED4 chakuti ED4 chakuti ED4 chakuti ED4 chakuti zvatemesa musoro futi kaizvozvo
vamwewo ndivo vari kuti kuwanda kwevechidiki ndivo kunogona kunge kwakonzera kumbosendekwa kwesarudzo idzi vachiti vamwe vaifunga kuti ndivo zvidza zvepo mumusangano vanogona kunge vakaona kuti musangano wave kuenda nevechidiki uye vatsva vetsambo Movement for Democratic Change inotungamirirwa navaDouglas Monzora inoti ichasarudza vachamirira bato iri musarudzo pakupera kwemwedzi uno ukuwo bato guru nopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti harisi kuzoita sarudzo dzemaprimary asi kuti veruzhinji munharaunda dzavagere vachangobvumirana kuti ndiani ovamirira musarudzo Zimbabwe ichaita sarudzo dzemutungamiri wenyika paramende nemakanzuru muna Nyamavhuvhu ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya
Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yawedzera nemazuva mashanu mazuva echirongwa chekunyoresa kuvota kana kuti voter registration blitz apo commission iyi iri kunzi iri kukundikana kuita basa sezvinotarisirwa nekuda kwezvimhinga mpinyi zvinosanganisira kushayikwa kwemagetsi chirongwa ichi chaifanirwa kupera musi wa21 mwedzi uno asi chave kuzoguma musi wa26 mwedzi uno uye ndicho chekupedzisira kuitwa pamberi pesarudzo dzegore rino Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano rinoongorora nyaya dzesarudzo munyika reZimbabwe Election Advocates Trust vaIgnatius Sadziwa.
Izvozvo vakandemiriri tikutambira mashoko ekuti zeki yawedzera mazuva ekuti vechidiki vanyorese kuvhota nevaroda kutanga kuvhota nemazuva mashanu. Chidanho chatinotambira nemufaro nekuti munozviziva imimi mumashure mamune zvinhinga mupinyu zvakawanda zvekuti zeki panguva pacho vakanga vasina magetsi. Vachigunun'una kuti magetsi ari kuendaenda ende trezerao yanga isina kuisawo mari yekuti pashandiswe mhando dzemasola system saka idanho ratinotambira zvikuru kwazvo kuti vaita zvakanaka vawedzera mazuva aya pamwe zvikadao vachisarirawo vanogona kupindawo muchirongwa ichi
tinoona kuti vawedzera nemazuva mashanu chete vanhu vanga vagara vachichema kuti mazuva gumi anga aripo mashoma pachitariswa zvimhinga mpinyi izvi munofunga here kuti imi mumazuva mashanu zvimhinga mpinyi zvinogona kugadzirisika
kutsutsumwa kwatatagara tinako hedu bva pekutanga chiti mazuva gumi anga akawedzerwa pekutanga anga asingakwani saka mazuva mashanu azowedzerwa aya tingangoti zviri nani zvishoma izvozvo asi tikuramba tichingochema-chema kuti aiwazve dai zeki yakwanisa kuwedzera amwe mazuva saka dai tatoita mwedzi tiri muchirongwa ichi kuti vechidiki vese vanga vasina kukwanisa kuwana mukana mumashure mese vanhu vawane mukana wekunyorisa kuvhota
vanga vari mukuru wesangano rinoongorora nyaya dzesarudzo munyika reZimbabwe Election Advocates Trust vaIgnatius Sadziwa vari parunare muHarare neStudio 7 Dare reHigh Court nechitatu rinonzi rakapa mutongo wekuti bato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora rakatyora mitemo yaro apo rakawandudza bumbiro remitemo richiisa chikamu chinoti nhengo inoendesa bato kumatare edzimhosva inenge yatozvidzinga mubato. Izvi zvinotevera matanho akanga atorwa nenhengo shanu dzinoti vaElias Mudzuri, vaNorest Marara, vaDan Moyo, vaGift Konjana pamwe navaEdward Kakora rekuenda kumatare vachipikisa kudzingwa kwavo mubato reMDC vachinzi vakanga vachikora bumbiro remitemo. VaMarara vaudza Studio 7 kuti mutongo weHigh Court uyu unosimbisa danho ravo rekuti vachiri nhengo dzeMDC uye vari kuenderera mberi nekuita urongwa hwekuti vaite kongresi yebato. Asi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muMDC vachengetai guta vaudza Studio 7 kuti pari zvino gwaro reHigh Court iri harina zvarinoreva sezvo richifanira kutanga raongororwa kudare reConstitutional Court kuti rizonzi rinoshanda. Vanoti vachange vachimirira kuzonzwa nyaya iyi painenge yakunzwikwa mudare reConstitutional Court. Uwandu evano wanofungidzirwa kuti vabatwa nechirwere chemanyoka chekolera munyika unonzi wakwira kusvika kuzana nemakumi maviri nemumwe kana kuti 121 kubva pamakumi manomwe nevanomwe 77 nemusi wechitatu vanhu makumi maviri nevaviri vachifungidzirwa kuti vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro chete. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Bazi rinoona nezveutano nekuchengetedzwa kwevana munyika rabudisa mashoko ekuti pavanhu ava kumi nemumwe vandorapwa kusendinari kudunhu rekumashoreline central uye vari vanhu vekunyika yemozambique. Gwaro iri rinoti vamwe gumi vakabatwa kubedbridge kubatebleland south uye mumwe chete achiwanikwa aine chirwere ichi kuchegutu kumashoreland west. Kusvika pari zvino munhu mumwe chete anonzi ndiye akashaya munyika yose nechirwere ichi uye vamwe vasere vachinzi vanorwara zvakanyanya nacho. Mutauriri webazi rezveutano munyika Dr. Donald Mujiri vati chirwere ichi chiri kukwira munyika uye bazi ravo riri kuita zvirongwa zvekurwisa kukwira kwechirwere ichi, asi vati vanga vasingakwanisi kutipa zvizere sezvo vanga vakabatikana. Denda iri rinonzi rave kune mamwe matunhu akaita seManicaland nemasvingo. Mudunhu remasvingo munhu mumwe chete akabatwa nechirwere ichi kwachivi uye gumi nevaviri vari kufungirwa kuti vanacho vari muchipatara chechivi district hospital umo mavari kuongororwa. Mukuru webasa mubazi rezveutano mumasvingo Dr. Amedas Shamu vatenda kuti chirwere ichi chave mudunhu mavo uye vatotanga zvirongwa zvekuchenjedza vagari.
Takareceive yes we had one case saka as a province yes prepared kutangirikire kumanaja macholera case. Health education currently iri ongoing throughout the province. Saka we are very much prepared kana tikaita any outbreak.
Mashoko ekupinda kwechirwere ichi mududu remasvingo atambirwa nekusvika kukuru nevamwe vagari vemudhorobha remasvingo avo vave nemazuva matanhatu vasina mvura mudzimba dzavo. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano revagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA muzvare Rumbidzai Magurubira vati chirwere ichi chikapinda mudhorobha kubva kachivi chinopararira nenyaya yedambudziko remvura.
Nyaya yekushayikwa kwemvura munguva yatiri kunzwa kuti kwava nekorera yakuti ivhundutsa chaizvo sevagari vemuno mumasvingo, nekuti chirwere chekorera nekushayikwa kwemvura zvinotyidzana. Dai chikumbira dei kansel yapawo vanhu mvura at least once a day kusena hako vanhu vacherere mvura vari mudzimba dzavo vasanoungana pazvibhorani. Kushayikwa kwemvura kunoita kuti korera yaitapanukire nekukasira.
Meya weguta remasvingo vakoreni Maboke vati nyaya yekushayikwa kwemvura iri kukonzerwa nekudzimwa dzimwa kwemagetsi kunopombwa mvura kubushmid kudhamu remutirikwi nekambani yezesa. Vati kanzuro yavo yatotanga kuita zvirongwa zvedzidziso yekudzivirira chirwere ichi sezvo dambudziko remvura riri mudhorobha mavo.
Hatina magetsi kana tisitorina power supply kureva kutoti pumping system yedu inenge yakamira yose. Tinoda kutanga kuita macholera awareness campaign kuti vanhu vazive kuti dzingaidzivirira sei. Zvenichechipiri sedepartment redu rehealth riri kugadzira kuti anytime kana ikanga yasvika vanokwanisese mishonga yachona nezvinokwanisa kuita kuti inga vanenge vabatwa nayo vangabetsereka sei.
Mukuru wemabasa musangano unoona nezveutano munharaunda recommunity working group on health kana kuti CWGH vaitairusike vati kushayikwa kwemvura mumakanzuro yemadhorobha makuru munyika kunogona kuita kuti chirwere ichi chipararire nekukasika uye zvakasimba.
Tiri kuona kuti makanzuro mazhinji ari kukoniwa kuwanisa vanhu mvura yekushandisa, mvura yekunwa. Izvo zviri kukonzeresa kuti veruzhinji vange vachirarama nematsime aya anenge asina kunyatsochengetedzwa.
Chirwere chekorera chiri kuwanda mumaruwa zvakare nenyaya yemvura iri kunaya pari zvino iyo inonzi iri kukonzera madhaka pamwe nekukukura tsvina dzinorasirwa mumatsime nemadhamu anozotorwa mvura nevagari. Chirwere ichi chatekeshera mune dzimwe nyika dzemuAfrica umwe mune vanhu vanodarika zviuru makumi mana nemumwe vakabatwa nechirwere ichi vazhinji vari kunyika yekumalawi. Vebazi rezveutano vanokurudzira vanhu kuti vageze maoko uye vagare vakashambidzika vachishandisa mvura yakawanda kusuka zvinhu pamwe chete nekudya chikafu chinopisa kuti vasabatwa nechirwere ichi. Veruzhinji vanokurudzirwa kutanga vafashedza mvura yekunwa kuitira kuuraya utachiwana. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Mamwe madzimambo mudunhu reMashonaland West anoti haasi kufara nemamwe makambani ari kuchera zvicherwa munzvimbo dzavo, asi asingabhadhari mari yekuvandudza matunhu kusanganisira nzvimbo dzaanenge vachichera zvicherwa izvi. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Madzimambo aya anoti nzvimbo dzavo dzakasaririra uye vagari vari kushupika, asi zvowanikwa zvinzvimbo dzavo zvichitorwa pasina chavari kuwana. Mambo Ngezi, ava vanovesa chigaro vehomwe yemhondoro Ngezi Community Share Ownership Trust, iyo yakamboiswa mari nekambani yeZimplus, vanoti pari zvino hapana chavari kuwana kubva kukambani iyi. Mambo Ngezi vanoti pave nemakore manomwe pasina mari yavari kupiwa nekambani yeZimplus sezvavakambowirana pakaparurwa homwe iyi mugore ra2010 nemari inosvika madhora ekuAmerica mamiriyoni gumi kana kuti US 10 million.
Zimplus inenge ane chipo che ine hangu ndakazojoinira pakati because ndakazoita mambo 2013 yanga ya almost 7 years.
Mambo Ngezi vanoti makambani anochera zvicherwa ari kuvasiyira makomba chete iwo atora zvowanikwa zvavo.
Vanhu vari kuuya vongomora voinda like maChina. MaChina hatomborespekti kana chonzi mambo.
Mambo Katidza Gombo vekwaZvimba vanotiwo kusapiwa mari yekuvandudza nzvimbo dzavo kuri kuita kuti nzvimbo dzavo dzisaririre mushure zvakanyanya, vachiti mamwe makambani aya anouraya migwagwa asingagadzirise makliniki ari mashoma uye munzvimbo dzavo hamuna mvura yakachena.
Area kwedu tinobatsirana negovernment, tinobatsirana necouncil kuita basa rekucheresa zvibhorani, kugadzira marodzi, kubatsira nherera, kutoitawo inonzi burial yemuarea mangu yevanhu vanofa vasina hama vai vai. Mabasa akawanda atinogona kuita drought relief. We can assist our government.
Madzimambo aya anoti vemakambani ava vanouya kuzochera zvicherwa zvakaita segoridhe, kopa, platinum nezvimwe, vanouya kuzochera mushure mekunge vawirana nebadzi rezvezvicherwa pamwe nebazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwenharaunda kana kuti Environmental Management Agency kana kuti EMA chete. Mambo Katidza Gombo vanoti madzimambo anofanirwa kupiwa simba rekubvumira kana kurambidza vemakambani anochera zvicherwa munzvimbo dzavo kana pane zvinenge zvisina kujeka, uye kana vachida kuchera munzvimbo dzinozivikanwa kuti dzinoyera.
Because zvinoitika gold rinobuda pese pese, rinogona kunobuda nepanzvimbo yedu inoyera paya, radhuka ipopo apo, isi ndipo patinenge tichitsira ipapo. Ava vari kuchera ava kuti vachidzoka sezvinotaura mutemo wemainzi wekuti unotanga waona vakuru venzvimbo kuti tione kuti topaita sei kuti tipagadzire pachivanhu.
Mumwe mugari wekumhondoro Ngezi asiri kufara nekusabhadharwa kwemari yekuvandudza nzvimbo yavo ndiva James Chivaura, avo vanoti mari iyi ingadai ichivakiswa makiriniki, zvikoro, mabridge nekuisa magetsi zvisiri kuwanika munzvimbo yavo. Mukuru weEMA mudunhu reMashonaland West vaWeston Mapako vanoti kucherwa kwezvowanikwa kunofanirwa kuitwa zviri pamutemo, paine gwaro rinoratidza macherero anofanirwa kuitwa uye kuti ndezvipi zvichaitwa kudzoreredzera nharaunda panenge pachicherwa zvicherwa kana kuti Environment Impact Assessment Certificate. Dambudziko remakambani anochera zvicherwa pasina kuwirana nevagari venzvimbo kana kubhadharwawo mari dzekuvandudza matunhu rinonzi riri kuitikawo matunhu akawanda. Mudunhu reManicaland kwaChiyadzwa kunocherwa mangoda, vagari vanonzi havana chavari kuwana. KuUzumba mudunhu reMashonaland East mambo nyajina vachidzikirwa nevagari venzvimbo yavo vakatsika madziro kuramba kuti kambani yezvizvarwa zvekuChina yaida kuchera matombo kwaseke ipinde mudunhu ravo pasina hurongwa hwekugarisa mhuri dzaizokanganiswa nechiitiko kwekugara uye kuti vagari vaizobatsirika zvakadii nekupinda kwekambani iyi mudunhu ravo. Hatina kunzwa divi reZimplus kuti sei vasaise mari muhomwe yemhondorongezi Community Share Ownership Trust uye kuti vanosungirwa nemutemo here, asi mutauri wekambani iyi Amai Busi Chindove vanga vasati vapindura mibvunzo yavanga vatiti vatumire padange mutande reemail pataenda pamhepo. Asi mukuru werimwe sangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezvowanikwa reCenter for Natural Resources Governance Rafarai Maguhu vanoti macommunity ownership akafa apo vakabvisa kuve mutemo kuti makambani asungirwe kubhadhara mari iyi muna 2017. Gurukota revemigodhi vaWinston Chitando vaudza Studio 7 kuburikidza nedande mutande reWhatsapp kuti bazi ravo riri pakati pekuongora nyaya iyi kuti uve mutemo kuti makambani aya abhadhare mari yekuvandudza nzvimbo dzavanenge vachichera zvicherwa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo, mutambi wetsiwa wechidzimai kuda Chiwandire otarisirwa kusvika muMexico manheru anhasi mushure mekumbomira muNetherlands kwezuva rimwe. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa mafambiro aChiwandire.
Maneja waChiwandire vaClyde Musonda vanoti hapasina nguva yakakwana yekusvika kuMexico nekujairira nemamiriro ekunze zvapakuti vakumbire kuti patarwe zuva idzva remutambo wetsiva uyu. Vanoti havasi kuda kukanda Chiwandire munhandare nemutambi waari kurwa naye Yemilet Mikado ane bhande rekurwirwa regoridhe asina kugadzirira zvakakwana. Asi Chiwandire pachake haasi kuvhundutswa nemutambo uyu achiti akatomirira Mikado wacho.
Takatomirira kuti titongoudzwa kuti chitamba itonamendi, zvichireva izvo kuti chero tikadzitambai mangwana tinokwanisa kutamba.
Vamusonda vanoti vari kuenda kuMexico kwete kunorwa sezvaive zvatarwa nemugovera, asi kunoita musangano neveWBC nevari kuronga mutambo uyu kuti zuva remutambo risandurwe. Chiwandire navamusonda vakapiwa mavhiza avo ekupinda kuMexico muSouth Africa kwasara mazuva matatu chete kuti mutambo uyu uitwe. Vaviri ava vakasimuka muSouth Africa nezuro manheru uyezve vari kutarisirwa kusvika muguta reJuarez muMexico manheru ano, izvo zvinovapa zuva rimwe chete chete vari munyika iyi mutambo usati waitwa. Gwaro rebasa rakanyorerana Chiwandire nevarongi vemutambo uyu rinoti Chiwandire anofarira kuve ave muMexico mazuva matanhatu zuva remutambo uyu risati rasvika. Chiwandire navamusonda vanga vari muSouth Africa kubvira musi wesvondo, vamusonda vachiti matsamba avo ekupiwa mavhiza akanonoka kusvika. Pamusoro pezvo nemuvhuro muzinda weMexico muSouth Africa wakamboramba kuvapa mavhiza sezvo waiti magwaro aive abva kuvarongi vemutambo uyu aive asina kukwana. Muongorori wemutambo wetsiva vaLamek Jacobu vanoti Chiwandire haafanire kuoreswa mwoyo nezvaitika izvi, asi kuti arambe achigadzirira zvakakwana.
Kuda haafanhi kuora mwoyo, anofanira kungoconcentrata nefaiti yake chete.
Chiwandire anoti zvekurwa izvi zvaagara zviri muropa kubvira achiri mwana mudiki.
Ndingangoti tichikura amai vangu vaizviziva kuti ndinorova nekuti ndaiwanzohorovana nevakomana, saka zvinhu zvakangokura zviri mandiri.
Chiwandire auda kutora bhande regoridhe rina Mikado iri iro rinove repamusorosoro pasi peWBC. Asi vamusonda vanoti Chiwandire haafanire kugumira pabhande iri chete.
Kutoti tuda kutoti azenge ari musikana akandori nema bills ese division imom. Tichara kuti anifana kuwina IBF world title, WBA world title, WBC world title. Ndo kwatakava varira kuti anga achisvike.
Pari zvino Chiwandire ane bhande reWBC asi riri resirivha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
It was a Friday, my darling.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino, tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo weZim Dancehall Courage Mutakura, uyo anozivikanwa mune zvemagitare nerekuti Wasu. Courage ane damba refu rinonzi Chela Mix Wasu Singles Collection. Ngatinzwe hurukuro yaaita naIvanzi Zininga weStudio 7.
Ndakatenga zvemagitare 2002 ndiri form 3.
Tinowanzoda kunzwawo kuti vabereki vaiti chii pamunenge muchitanga zvemagitare.
Vabereki vangu they were happy, like my mom. Baba vangu kanga vatoshaya, saka ndakanga ndasarana namai vangu. Havana kumbopokana nazvo nekuti ndaigana ndagara nechimba kukwaya yemuchechi.
Mimhanzi yenyu iri kutambirwa sei muchaonga uku?
Ya, vanhu vari kutambira music yangu zvakanakisisa. Zvakanakisisa. Vanhu vari kuida zvakanyanya. Ya, chinhu chakanaka chiri kutambirwa nevanhu kuti chakanaka.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Ya, machallenges arimo akawanda. Ndingangoti kushaya support, kushayawo anokufambisirawo music yako kuti iende kure internationally, nyangwe even muno muZimbabwe nazvozvaimu chaimu kuti ifambe iendewo, hapana. Anokwanisa kukulinkisawo nemashows chaiwo, hapana. Saka zvinhu zvakaita kundiomerawo kuti ndingazvifambisa sei kuti ndiwanewo kubudawo ndichiita mashows, kuti ndiwanewo anondibatsira kuti nyange paredhiyo chaipo ndibudewo ndichinzwikwawo muZimbabwe yose. Tinotosheya kuti unotitangira papi, anondibatsira ndiani. Vanondibata pa namba dzangu dzinoti 0783577433 kana pa Facebook page iripo dzata inonzi chelamix@gmail.com.
Mune mashoko amungasiyirewo vatsigiri venyu here?
Mashoko amungongosiyirawo vateereri vatsigiri ndekuti rambai muchinditsigira. Dokto zvinhu zvacho zvifambe. Makaramba muchinditsigirawo, ndinokurawo muindastry endi ndinofarawo nekuti music yangu ndoda kuti iti internationally. Ine zvainazvo mukati mai.
Kari pamwoyo kamunoda kuti timborova kanzwisa was a Friday kudai so ndekapi?
Chimbo changu chandinonyanya kufarira chandisatisirai. Ya, chimbo chinonakisa zvakanyanya, chinonzi murudo. Takachinyora ndichichinzwa pamwoyo. Saka ndoda kuti muchiteerere mumunakidzwewo
semanakidzweyanga iri hurukuro yaitwa naIvanzi Zininga weStudio 7 nemuimbi Courage anodaidzwa kunzi Wasu muchirongwa chedu chinotarisa zvemagitare. Vateereri, musakanganwa chirongwa cheLive Talk nhasi manheru na8pm, apo tiri kutarisa nezvechirongwa chezeki chekunyoresa kuvhota, izvo chawedzerwa nemamwe mazuva mashanu kusvika musi wa26 mwedzi uno. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Ndikusiyai mina Gaino Gumede Saidi.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.